A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 27th, 2018. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the recent outlawing by government of the use of the multi-currency system with the RTGS and the bond note system, now the only sole legal tender.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz, a short wave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Linga kohlake olesine ngolwabo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele and like us as if you haven't done so already so you can join in into the conversation.
And PJ, the finance minister, Professor Ntuli Ncube, announced the ban on Monday in its statutory instrument 142 of 2019 in the Government Gazette, in which he outlawed the use of the multi-currency system, saying that only the RTGS dollar and the bond note are now legal tenders.
Yes, and today we are opening our mics to hear what challenges women are facing and what they are doing to continue to live and sustain their families today.
Let's take a look at how the current situation is affecting people in Zimbabwe in a video that was done by one of our colleagues after the introduction and of the ban of the multi-currency system on Monday.
Zimbabwe may have taken another step towards relaunching its dollar, but on the streets of the capital, Harare, people are nervous.
I do not know whether this is sustainable, the new Zim dollar, or it will take us back to an era where there was inflation, there was no goods in the shops, and people, you know, had no means of earning money. So for me, it's quite worrying. I'm in a mode where I'm worried. I don't know what the future holds, as it were, from this point onwards.
On Monday, the interim currency, the RTGS dollar, became the country's sole legal tender, ending a decade-long use of multiple currencies, including the US dollar and South African rand. President Emmerson Mnangagwa said the move was an important step in repairing the economy, but it's caused uncertainty among businesses and people who rely on remittances from the large Zimbabwean diaspora.
We believe that this is not a good idea. The timing is bad. The country is not ready for its local currency. This is going to backfire. In fact, it's going to take us back to the road we traveled in 2008-2009.
Zimbabwe abandoned its own currency in 2009 after it was wrecked by hyperinflation, which reached 500% in 2008, wiping out pensions and savings. Locals are still haunted by its memories. Mnangagwa, who replaced longtime leader Robert Mugabe after an army coup in 2017, is trying to attract investment and lift growth. But the pressure is immense. Inflation hit close to 100% last month, and with desperate levels of unemployment, Zimbabweans are impatient for progress.
We're hearing a report of the current situation after the introduction of the multi-currency system. It was compiled by VOA, PJ.
Yeah. Siyalamukela kuhlelo lwethu lalamhlanje kulabo abasanda kusixhuma sikuhlelo asihluzeni bomama. Lapho ke esiphatha indaba eziphathelane labesifazane izankathaze izandlube kanye lokuphumelela kwabo kodwa ngalezi nsuku kulutshwane okuphumelelayo kungenxa yomumo wezomnotho wezombusazwe ongamanga kuhle kwele Zimbabwe into yonke nje iyonakala ngomvulo kunje nje abantu bavuke bethuswe ngumbiko kahulumende esethule umthetho Statutory Instrument 142 of 2019 lapho ke amise ukusetshenziswa konke kwemali zonke zakwamanye amazwe ngaphandle kwedola le RTGS le point note kuphela ukuthenga loba ukuthengisa ukubhadalela indleko yezinto ezenzakala eZimbabwe uthena umnumzana Thuli Ncube umphathi ntambo wezemali kumele kwenziwe konke ngedola leZimbabwe akusasetshenziswa irandi la kule South Africa akusamelanga kusetshenziswe idola leSemelika akusamelanga kusetshenziswe loba ipula loba eleChina lithiwa iChinese yen kanjo ye lezo mali zonke vele akumelanga zisebenze eZimbabwe kwethu se abanengi ngwabangela njalo inxabangqoza ngoba abantu bonke bebengasakwazi ukuthi benzeni abanye bagijimela emabhanga ukuthi bayithatha izimali zabo besithi kungenzakala lokho yena kwenzakala ngomnyaka ka 2008 ukuthi bazavuka imali zabo sezinyamalele sezithethwe nguhulumende kodwa ke abe bhanga elikhulu lelizwe abe RBZ bahle ba thembisa ukubana hatshi abasoze bayenze khona kuyena okwenzakala ngo-2008 ukuthi bazathatha izimali zonke zabantu. Labo abalezi mali abalama-accounts okuthiwa ngama-nostro accounts, labo abalezi mali ezivela kwamanye amazwe, ababe bezithunyelwe izihlobo, ababe bethengisile impahla zabo bathola ngedola leMelika bazifaka kuma-nostro accounts, bazazithola zinjalo. Kuthi ke bona yibo abangazithatha abayezi tshintsha ke emkambo we-interbanking kumbe njalo lapho abafisa khona. Kumbe njalo nxa kuyukuthi bayabe befuna ukuthi bayethekelele kwamanye amazwe njengokutsho kukankosikazi Sithembiso Nyoni izolo ngemva komhlangano we-cabinet uthe yena hayi bonke abalama-nostro accounts abo nxa kuyukuthi ule dola leMelika usufuna ukuphuma ukuthi uye kweleMelika uyenelisa ukuthi uthathe imali zakho uziqondele lapho yakhona. Nxa kuyukuthi njalo ule pound elakwele Bilitane uya nxa usufuna ukuphuma elizweni uye Bilitane ulubhekise khona ngale uyathatha ipound lakho uziphumele uziyele khona ngale. Njalo njalo lakwele South Africa uyalithatha irand lakho la lepula lakho. Ukhulumile esitsho njalo wathembisa abantu ukuthi hayi ngakuzinze kodwa ke kuphume ezinye indaba zokuthi abamabhanga ubona ngokwabo yibo akade sebesalisa abantu ukuthi bathathe izimali zabo besithi bathole isiqondiso esivele e-RBZ esokuthi bengathathi izimali zona lezo banikwe ngama-RTGS kodwa ke uhulumende wahle waphanga wathi hatshi ayisikho akuchiloyo yikho ke abamabhanga laba bebese befuna ukuxila abantu izimali zabo ukuthi bangazithathi zisemabhanga kodwa ke bathembisile abakahulumende ukuthi hatshi lizigcinise emabhanga zilukulungile kunjalo nxa selizivuna izimali zenu lizizithatha singakwazi-ke ukuthi kuhamba njani kodwa-ke abantu bakwemukele ngemibono eyehlukeneyo abanye besabela ukuthi ka-2008 la khona kuyena kuzavuka njalo kodwa-ke okunye okuphume lapho ngaleso saziso kanye langomthetho lowo yikuthi intengo yempahla lokudla le ndleko yokubhadalela yonke nje into ihle yakhwezwa yakhuphuka okwamagama okokuthi namhlanje abantu bakobulawayo bavuke bekhala umkhosi omkhulu kungenxa yokukhwezwa kwentengo yempahla kwentengo yento yonke nje ongayisebenzisa asizweni abanye bangkhona abakhulunywe labo intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu ekobulawayo
ukuqinisa kwentengo ezitolo lapha asikuzwisisi kakuhle ukuthi uhulumende efake umthetho wokuthi izinto zithengwe ngebhondi kurayithi kodwa kade kumele bekwenze ukuthi beqale befake umthetho wokuthi izitolo zingakhwezi intengo zazo ukwenzela ukuthi loba lowo mthetho wokuthi ibhondi leselililodi selisebenza lapha eZimbabwe likwanise ukuthenga so kulungile kodwa kade kumele beqale ngokucontrola intengo ezisemavinkilini ukwenzela ukuthi loba sebefaka lowo munye umthetho senelisa ukuthenga.
Ngithi ukuqinisa kwentengo yezinto emavinkilini kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu imiholo kayikhwelanga kathesi. Uhulumeni usakhuluma ngokuthi uzakhwezela izisebenzi zakhe imiholo. So izinto sehlile zaqonga vele angazi ukuthi abantu bazathenga bethini ngoba le mali yamazweni ivaliwe. So abantu bazaphila nzima sibili. Kusho ukuthi izinto zizaba khona kodwa zizaswela othengayo.
Ya lokhu sokuthiwa lisenzima kakhulu ukuthi kanti thina besicabanga ukuthi uhulumende uyalungisa izinto njengoba esethe imali zemazweni angaphandle zingasebenzi. Kodwa sesikubona kusenzakala entengweni ezitoleni lapha akusasiphathi kahle. Kodwa sinanzelela njalo ukuthi laba kade sebefake imali yangaphandle empahleni. Sebeguqulile intengo leyana yaba ngeyalapha ekhaya imali leyi ibhondi. Wazananzelela ukuthi uma kuyukuthi into biyi $10 US manje kathesi sokuyi $100 bhondi. Silokhu sisakukhangela ukuthi kanti kuhamba kanjani kodwa kukhanya ngani laba abomkambo wangensitha. Sebefuna ukuqila abantu ikakhulu bekhangela ukuthi abantu bebengatholanga information egcweleyo evela kuhulumende ngoba into le ijume wonke umuntu. Sebefuna ukuthi beyithathe imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi kakhulu. Kodwa ungathi uyakibo futhi uthi uyayithenga nale imali. Bayakutshela intengo nale akade bethengisa ngayo izolo. So sibona ngani sokulobuqili sebefuna nje ukuthi bebambe abantu ngendlela engaqondanga bethathe advantage yomumo.
Ngabanye babantu abakhulunywe labo bekobulawayo lamhlanje bebabaza njalo bekhonona ngokuguqulwa komthetho lo ovumela ukusetshenziswa kwedola le-RTGS le-bond note kuphela eZimbabwe ukubhadalela indleko ukuthenga loba ukuthengisa. Kungasavunyelwa idola leMelika, kungasavunyelwa ipula lakwele-Botswana, kungasavunyelwa irandi lakwele-South Africa. Ikho ke kade bekhonona lapho abantu bebehlaba umkhulu umkhosi. Engutshileyo kunye njalo ukuthi osiphathelene labo abemkambo wasensitha labo sebe zama ukuthi bathole inzuzo enkulu ngenxabanqoza yona le eyenzakalayo ngoba ungananzelela kakhulu uzabona ukuthi isisindo sedola leMelika sesehlile kakhulu nxa liqathaniswa leRTGS. Ngeviki edluleyo beselithengwa idola leMelika nge-$12.50 amadola alishumi lambili lengxenye kodwa ke namhlanje kube sokuwehlile kakhulu abanye besebelithengisa kumbe kulithenga ngamadola ayisithupha loba ayithoba minembili i-$6 loba i-$8 u-RTGS ukuthenga idola elilodwa leMelika. Yikho ke abantu sebefuna ukugxila abantu kodwa ke emkambo wase-interbanking kube kule ntengo ehlukeneyo layo ekade ibiza kuba ma toba mbinembili ama $8 khona lapho. Yeah.
Mm-hmm. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu panopa Women's Round Table chirongwa chemadzimai chatinokupai china chega chega. Nasi tiri kutarisa kumiswa kwakaitwa iko kushandiswa kwemari yekunze kana kuti multi-currency system nemusi wemuvhuro. Izvi zvakaitwa naProfesa Ntuli Ncube vachiti ivo kubvira nemuvhuro mari ichange iri kushandiswa munyika imari yemaRTGS kana kuti bond. Zviya zvekuti ukapinda muchitoro unogona kutenga nemari yekunze yemaUS dollar, mapound nemamwewo makarensi zvakanzi aiwa hazvisisiri pamurawo. Saka taona zvakare vanoita mari dzekutengesa pamusika mutema marates achidona. Asi vazhinji vari kuchema-chema nyanya madzimai vachiti kunyangwe zvavo marates ari kudona. Asi zvinhu mitengo muzvitoro iri kuramba ichikwira. Saka ndosha tiri kutarisa ipo pano kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi zvingabatsira here kumutsiridza upfumi hwenyika. Regai timbonzwa kubva kune mamwe madzimai vachitaura maonero avo.
Murutaura analizi chisiko ndiri parisati.
Tinokuchingamidza nemufaro kubva kwarisapi uku. Kwakamira sei kwarisapi panyaya yemari?
Nyaya yemari ndiyo yekuti zvakanzi tisashandise dzimwe karenzi asi dzanga dzimbotibatsira. Saka tiri kungomirira kuona kuti iyo hurumende ichatiitira sei uye zvichafamba sei.
Mutana Tabet Manyona ari kuHarare Stratafeni. Mari TGS toti akanaka but nerimwe divi toti akashata futi nokuti mara tijesera zvinotenga zvinhu kutauni kana mumashopsi zvezvichidhura. Saka yesdhora riri nani nokuti mapraizi acho anenge akadzikira zvakanaka. Hanhasi ndambopinda mutauni makuti ndada kutenga chikeni. Ndichisvika chikeni 7 kg yandotenga ndaimboitenga 60 bond. Nhasi ndasvika chinzi 102 bond. Shuga yaita 11 bond nauya kuita 18.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune madzimai akasiyana siyana. Ndakataura nemumwe mudzimai ari kwarusapi anga ari kutaurawo mamiriro akaita zvinhu ikoko. Ndikazotaurawo zvena sisi Tabitha Manyoni vari muHarare vachichema chema vachiti pavakaenda ivo kunotenga huku nezvimwewo vakaona mitengo yati kwirei zvekuti vari kuti dai zvaibvira hurumende yadzokera zvayo mukushandisa mari yekunze. Kunyange zvavo iwo mabhondi acho akanaka asi pari zvino dai zvinhu zvisiri kuramba zvichikwira panyaya dzemitengo. Saka ndozvatiri kutarisa ipo pano. Kana muchida kupinda muchirongwa munoziya zvokuita, nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu. Muchitanga necode yekwamuri mubva manyora nhamba yenyu kuti tikwanise kunge tichikupinzai muchirongwa. Tiri kukurudzira nyanya madzimai nekuti china ndo musi wamunowana mukana wekuti muuyewo ipo pano muchitaura pfungwa dzenyu. Asi vana baba, aiwa, munokwanisawo kupinda muchirongwa but achida kuti tipe mukana nyanya pamusi wemichina chega chega kuti timbonzwawo kuti madzimai muri kuzvigona sei kwamuri. Ndiri kunzwa kuti tine mutereri wedu wekutanga kubva paFacebook page yedu yeVOA Shona. Regai tiende kwavari. Hello.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Ehe, taurai tinzwe, munoona sei zviri kuitika izvi kuti munyika pari zvino makungonzi mushandiswe mari yemaRTGS nemabhondi?
Zvikudisa panguva yakaoma nekuti izvezvizvi tinenge tatumira vabereki vedu mari kuti vakwanise kutengawo zvinhu zvatinenge tisakwanisa kutumira gosa. Vamwe chen tiri kure, vamwe vari kuna Cape Town, vamwe vari kune dzimwe nyika kuti vasakwanisa kutumira riri gosa. Saka panoitwa sei? Nekuti mari yacho nemabhondi nosai gosa raiharitengi iri mabhondi nosati haana chaaritenga ungochinzika kuti sesi inenge chinzi 25 bond. Saka tinoa vanotenga sei?
Saka imimi zvakamira sei ikoko kuSouth Africa kwamuri? Muri kuona makuita sei panyaya idzodzi dzemari? Mari dzamuri kutumira kumusha dziri kufamba sei?
Ikoko pamari pano paakutonetsa. Ndiinenda shaya kuchiita sei manje pamari nekuti une stress yekutoita sei. Ipamwe ityisidziro vakati kumukuru vanenge vauda kuti munhu achitora nemabhondi, saka toita sei? Ndinotenga musori izvezvo toita sei? Kana aachitora unokwatsura mari remahesi unonzi achora nebhondi kune chaati akuchifambisa sei?
Imi mune mhuri yakakura sei iri kumusha uyezve pamaimbotumira mari maitumira mari yakamira sei pane zvamakuita iye zvino?
Ine ndina mai vangu nevana vasisi vangu vakafa. Ndirikiinemasistings angu kwandakawanikwawo kune vana bamunini nevamwe mafamily members. Saka kuesa pazvimanguva taigona kusvika 200 chii pamunhu pafamily. Tinobva takwanisa kudi totomwedzira kwapera manje zvezvinya kugaira kuti ndikanya $100 yacho kuchimira negrosari pamusoro ike $100 yacho. Hatichazivi kuti kana akuchinja mabhonzi anenge akunzi chii. Pamwe vakapuwa mari yacho kukura ari mabhonzi $300 ichi zvinenge 6 kana 5 pamwe agononzwa ne1 itori stress iyo.
Imi dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii panyaya iyoyi yezvemari?
Havevatinzinotiti panyaya yezvemari kuti mwene umwe munhu uchingoshandisa mari yaanokwanisa kuti
Ai wati nokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka sisime muri kwamuri ikoko kuSouth Africa. Bye-bye. PJ, we're hearing there from one of our callers. She had actually put her number for us to call her. She's in South Africa, but she's saying she's very unhappy because now when they send money, it means they are, you know, her parents back home are going to get less of what she would have sent because she would have preferred it the other way around where they get their money in Forex. But now since the rates are dropping, it means they will not get to, you know, enough money for them to buy whatever it is that they're buying. So she's saying she wishes the government had actually prolonged the use of the multi-currency system before banning it Monday.
Yes, some are saying they should have been dialogue before they introduced, not just waking up one day to find that all currencies are no longer in use. Uthi sikhangeleke labo abasilandelayo lapha kwa ebulenjini enkundleni yethu epage lethu eleFacebook kuVOA Indebele. Kodwa ke iningi lenu kalifaki inombolo zenu zocingo, yikho ke nyalinxusa ukuthi lifake inombolo zenu zocingo khona lapho silikuze silithinte ngocingo lani likhulume kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingafaka khona lapha osincedisayo lapha kuhlelo lwethu uMike Hobe uzahlathatha inombolo zenu ahle alithinte ngocingo lingene lani kuhlelo kuVOA Indebele. Kulo Clemens Mzola Dube uthi good evening ladies. Yebo ke Perfenia Ndlovu uthi intambama enhle lawe intambama enhle kuwe. Usime Ncuku uthi sanani lonke hayi salibonani. Usizalithatha Makandla uthi litshona njani mahlabezulu hayi sitshonile singazi lawe khona ngapho. Nesisa Dube uthi salibonani emsakazweni. Yebo Nesisa, awuphilile na? Thina ngapha siphilile. Given Mpofu, given uthi amachono bomka mthwakazi siyajabula malisa zisa ngokwenzakala kwelakithi. Hayi chi lati siyabonga ngokusilandela langokulalela langokubukela. Nxa ufuna ukungena uhlelo ngena faka inombolo zakho khona lapha ezocingo kodwa uqale nge country code ukuze sibone ukuthi ungapi komhlaba ungaba se South Africa eBilitane eZimbabwe loba ngapi bonke ke abayenza ama like siyalibonga kakhulu ukuthi liyasilandela njalo libukele kodwa ke fakani inombolo zenu zocingo ukuze silidinte.
Aiwa, ndirikunzwa kuti tine mumwe muteereri zvakare tinotenda madzimai aiwa manyatsoteerera maakuya pachirongwa ndozvatinofarira izvozvi. Tina asisi Tabitha Manyoni regai tende kwavari. Hello.
Hello, muri sesis mave.
Aiwa, ndiriwadi chaizvo tinokuchingamidzai pachirongwa.
Ah, tiripo kurise kuAmerica.
KuAmerica kuri nani kwakuti dziye yamene ikoko kwamuri ikoko?
Ah, kuno kune chando nenhamo zvese zvingori pamwe chete.
Ah, sorry. Tiudzeiwo, tiri kuona kuti nhasi musi wechina nemusi wemuvhuro takanzwa vanturi Ncube vanova ivo vanobata homwe yemari kana kuti finance minister vachiti ivo hapachashandiswa mari yekunze. Zvakamira sei kubva pakataurwa izvi kusvika iye nhasi musi wechina?
Kubva pakataurwa nyaya iyo yekunzi yes dollar ne rand ne pula zvichashanda zvinhu zvakabva zvatokwira west my shop nematen 5 ichocho ubva panga zviri nepatara zvaoma.
Titsanangurewo kuti mamwe maprize amakasangana nawo kana kuti amuri kusangana navo zuva nezuva akamira sei?
Ndakaenda kupick and pay sechitatu ndine zuro hupfu taiutenga nema 12 ezvinezvo after $22.10 kg. Mafuta ekubikisa taimanditenga ne 21 now I'm 35 ende kutowana kwacho mafuta akunyetsa kozi zvazvongozvehuori zvekuzivana uye chingwa hatichatowanike zvachose pamunzi chingwa mabheka havachakwanisi kuya nacho sipo. Taitenga mageisha nema $3 now akutiwa $14. Mapedzi watoshandisa kadzi akutiwa ma 15.
zvakawanda zvakakwira iyo nyama yacho yokudyisa checheyo ndoya kuma 102 kana iri sechicken pa 7 kg kuti 102 dollars bond yavo yavakataure zvinhu zvakawanda zvakangokwira singaite
vemuzvitoro vari kutsanangura here kuti sei mitengo yabva yawanikwa ichikwira uyezve zvataimboona zvezvichiitika kuti muchitoro unogona kusvika zvichinzi US dollar price neRTGS nebond neswipe zvakamira sei ipapo
kupick and pay havatauri but kutauni nemande ndokwandakaenda ndichinotenga muriwo wangu wechicken ngoku ndokwavakataura tizvozvo asisu takukwidza nekuda kwokuti anikwanzi bhondi ndoyakushanda hatichebvumirwe kushanda maiso saka isu takukwidzwa nematenspise nokuti susu kwatinoenda nohodha kunze tinohodha nemaus saka tiita kutotoo takatodarowo tidoti tovatowanawo profit uye kutauni mumatakshop zvinhu zvakatobhizna nokuti mune mamwe matakshop ari mutauni vangosiya maputi ndoakazara zvimwe zvinobatika mabasic emumba vakabvisa vakabva vazviviga saka hazvinombomira bhoo zvinhu zvacho se zvangokwira even transporti mafees evana saka bhondiri haritombobatsiri chinhu kana hasitombori mari imari inenge inge chikwambo chaicho
aikona kuti setsa taakuseka nhambo serugari panapa
zvechokwadi
Saka imi mune mhuri yakakura sei uyezve muri kuzvigona sei tichiona kuti zvinhu zviri kukwira asi mari yacho iri kuoreswa vanhu haina kuchinja muri kuzvifambisa sei ipapo
ivo tinaana 3 vaona 3 itongori kutokezi tangotengo raisi 5 kg ndori kuti wa 40 bond saka tongotiwo kuseni tobikawo raisi iwo neshuga yatiwo 18 bond tonwawo tea tongoswererawo nongotiwo vana ndozviripo manheru takudyawo sadza sadza tongozoti titangidzire nhamo yacho kudya nezeji here tamoshingira kutenga ne100 bond asi mari yacho manje seni hamu pabasa pacho topiwa 300 bond uye 300 bond yacho inenge iri ecocash inobata kana mashops chese chawatenga ichibata mutauni vanotoreta onzoti kana uchitenga neecocash iri mari yakati kana soti shuga ta18 kana wakutenga neecocash inenge yatonzi 20 to 20 chakuti saka manje zvinoona kuti zvinonetsa manje apa vana fees pano nokudzidza mwana panodhura murungu wacho akatoma musoro zvake
aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo sisi Tabitha muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko
but ndinongotiwo kune vanhu kavanoti miroo sana monica mutango vasatirwadzise nduva ndamba vachingobuda patv vachitudza zvinorwadza havatose vakadzi vakabereka vanenge vachingotaura zvinobhohwa sazoti pahamheno aizozisondava tindiudza isisi mavhe bhora riri kubuda reafconi hationi mazvino kubhadhira madhisha anoda kubhadhira neus andi hatisi kubudisa bhora pazetv nekuti tine chikwereti tikunzwa bhora paredhio nge tiri kumusha futi
aiwa mashoko makukutu ndaida kutobvunza kuti iyo nyaya yemagetsi yakamira sei kwenyu ikoko musati mabva zvenyu asi mabva matotaura
kuno magetsi varungu vakamborigara kamiting bvavambofona bvava zvamboita nge zviri nani hachambonzi hachaenda but zviri kutotonzi pane 2 months dziri kuya kumberi ari kunzi achaenda zvachose asi kulokesheni kunogarawo sisi vamwe vakutoita kuti tatonzwa nekubika nemacardbox hazvinotombomira musi akungoya kuma3 kuchingochema bhatoenda saka hazvinombomira mushe ndotova mutula mwoyo wavo ngauite ngunu kune rudo munhu kana chendo chechi so sezvinoitwa nemi munofonera vanhu iwo havazvigoni izvozvo vanongoti nhasi vakangomuka rumbama vanzi nhasi tazodai naed wake yeyu
aiwa ipapo zvatichaita rambai mabata makadaro matisisi venyu vekumalocation vanemi here ipapo nokuti tine vamwe kola but batai makadaro tichadzoka kwamuri rambai muri panhare ipapo PJ you have a call I think I'll come back to Tabitha
ngilo mlaleli lapha uVivian Ndlovu olalele isicelo sami entendana na fakani inombolo zenu lapha ekhasini lethu ele-VOA Ndebele lani lingalandela umzekeliso omuhle isibonelo esihle esenziwe nguVivian Ndlovu sokufaka inombolo zakhe zocingo ukuze simthinte ngocingo sikhulume kuhlelo salibonani njani futhi faka inombolo zakho wena-ke Pamela Khumalo siyakwamukela kuhlelo Vivian
yebo njani
yebo Kunjani kona ngapo South Africa?
Ngapha ku right kodwa kulo mina njengami ngile problem bengifuna ukuya ekhaya so angisakwazi ukuthi kanti mangiye ekhaya njengoba nginokuthi yonke izinto zami lapha ukuthi kambe ngizofika zithengi.
Nare dzavo dzinenge dzabva dzadonha. Regai tiende kuna Tabitha ari panhare. Hello Tabitha.
Hello, makadini sisimave?
Tiripo. Manga muri kuti mune vamwe sisivenyu varipo ipapo here?
Ndinewa muri kutotaura navo.
Munoitwani? Munoitwani uyezve munogara kupi?
Ini ndinoitwa Anna Manyoni, ndogara kwaDarling Station.
Ehe, tipeiwo pfungwa dzenyu mombotiudzawo kuti mushure mekunge vantu rinqube vataura ivo nemuswe muvhuro kuti mari yekunze haichashandisika munyika. Zvakamira sei kukuwadzana kwamunogara uko?
Sekwedu kwanze munongozwa zvekulocation kabhando kemavhedzi kaeke kanoiswa 5 mashisha kaekaya. Vasati vataura kanga kari kuita dhona. Asi ezvinosvika kuita $75 kaine mashisha 5. Topoti iwo magetsi acho anoya na 2 o'clock mausiku takarara odzokera zvakare kuma 4 takarara. Saka kuti tichiwana mvura tichiwana magetsi. Atisina chataukwanisa kuwana. Mapraise emakombi, kombi chaiye kubva muwadzaneng station kupinda mutown yaakuita $7, $5. Zupko racho ravakati taisa zupko, atitombomaoni kana weda kuenda kubasa. Rinotozoyangana zvokuma 9:10, saka iwe unozongotega ndipinde $5 macho. Asi unenge usakwanisi kuti uchienda kubasa kwacho mazuva ese, nekuti zvanyanyisa kuoma.
Imi mune mhuri yakakura sei uyezve muri kuzvigona sei zuva nezuva?
Kuti ndingati ndinozvigona ndine vana vaviri asi kuti nditi ndaakuzvigona pari zvinoka tinganyeba kubva kunyanya sikunyanyisa kubva musi wemande pakangotaurwa zvemari mapraizi akabva amuka akashuta zvisingatoita pasina chiri nani zvokuti takutona kuti vakabvisire havo mari iyoyi ezvino zvivava kuti takuisa maagenti vanenge vangoti vachiwanika pese pese moendesa mari yenyu ikoko mopiwa bhondi but isusu zvikutaura chokwadi seni hangu nditori nawo mayusa acho asi handitombofinda kaendesa mari yangu ikoko kana achiora anoora hosimazo
sei madaro sister
handingambovapi because hurumende yedu isu hatichavimbi nayo 2008 vanhu takanyura saka izvozvo tikutozoti kutotinyudza kwokuti vanoti tikapota tiendesa mari ikoko vachitora mari tovatsvagira mari totsvagira mari amunangagwa here zvingaita here izvozvo vasingadi kupiwa mari nedzimwe nyika nenhau yekuti mutulinwe namangunja vabve pachigaro chete varambe vari pabasa vanhu 2 votambudza Zimbabwe yese tatambura zvisimabve musangonzwa henyu tichitaura kudai
saka dai maiwana mukana wokutaura navo ivave vehurumende mataura kuti mimi zviri kunyanya kurwadza ndezvekuti mari yenyu bheta iwore zvayo iri pasi pepilo mungati chidai maiwana mukana wokutaura naivo Anthony Ncube kana ivo amunangagwa
ini dai ndainzi ndinokwanisa seshuwiro yangu kunyanyisa mukadzi anonzi Monica Mutsvangu endaida kutoda meti naiteko ndonyatsotaura naye kana iwe mutulini wacho kuti munozva chekutangisisa chada kutanga simave tichiziva chinamasa achifamba avari pabasa naamugabe hatina kubvira taona chinamasa achigara raundi tebho naamugabe asi uyu anoendwa kwese saka dai ndobvunza kuti vanenge vachimboenda naye kupi vanenge vachimboitei izvozvo akaenda nokwereta mari izvozvo machina kuno kwaripota achirova vanhu saka isusu tichatakurwa akatoendeswa kunoshandiswa kuchina nemashandisiro anoita machina saka ndaida kubvunza kuti vanenge vachiitei ende zvavari kuti mari imunomu haichaita ivo vaenda kunoikwereta nei kuchina kana isasenzi munomu kana ichisasenzi ngairega kutenzera munhu wese kubva kuhurumende kunosvika inini hausi gero ndiri pasi zvikunyanyo ndirwadza kufunge sisimabve ende ndofunga ndiri kumashops nezuroka vanhu vese vaitaura kuti mayusa hatina kwatinomaendesa tichamachengeta itori sungano yemwana wese womuzimbabwe iyoyo
aiwayo mashoko makukutu pamayusa ipapa apa muri kufanike kunana kuwadzana ari kutambirwa here kuzvitoro mapraizi akamira sei
izvozvi kana ndichinotenga chingwa neyusaka vanotongonditi dhola asi kana ndichinotenga nebhondi vari kuti $6.80 Iyo zvavari kutaura zvaizvo kuti hatsikura kuti vemashops vatambire mayusa musambonyeberwa simave. Ukanotopinda mutown pane vari kutoti inini changu chinhanditengesi nemabhondi ndoda mayusa. Izvo zvivamwe vazhinji zhinji mave mataxshop ndokunyanyisa upenyu hwatakurarama muno muZimbabwe. Tonotenga kwagumba kumataxshop kuti asikuya kuya. Mazhinji acho avhara.
Kubvira nemusuwe yemuvhuro iwoyo.
Kubva musuwe manje,
Vachiti chii?
Vari kuti hatikwanisi kutengesa nemari nekuti haina simba, tinoona hodha kupi nemari yakadai so.
Aiwa, mashoko makukutu. Rambai muri panhare ipapo imi vana manyoni, muri kutaura zviri kunyatsofadza vanhu vazhinji vari panapa vari kufara nezvamuri kutaura. Saka rambai muri ipapo, ndiri kuunzwa PJ, I think una kola vakakumirira. Saka regai batai makadaro, tiri kudzoka kwamuri. Mhanyai nebasa, sisi PJ.
Siyakwamukela kuhlelo letu, mulaleli.
Hello.
Nkuluma lobani?
Ukhuluma lo mandla eBotswana la.
Kunjani kona ngapho ngase eBotswana?
Ngise eBotswana but yathi ngile confusion yenza kanti ezizakale ekhaya ukuthi kanti bona umnanga kwamabe ngathi amayusa engasebenzi ekhaya. Bathi siphile njani?
Bathi lisebenzisa amarathi Jesu kumbi ibond note.
Angithi bathi sisebenzisa ama-RTGS. For example, uma ngisuka lapha ngisiya ekhaya ama-RTGS la yaretha ngaphi ngithengeni ngawo? Wena ma unguwe one-shop impahla uzithengele e-South Africa ngamarandi uyozithengisa ekhaya ngamabhondi, does that make sense?
Bona bathi bona thengisa nge-RTGS and then ubususiya ku-interbank market ubususiyathenga kirandi ubususiya ke kwele-South Africa.
Uyakwazi sesibadala singavumi ukurotshwa. Sibadala kakhulu singavumi ukurotshwa, yazi sarotshwa kakhulu sokwanile. Uyabona abantu babe bavumelana nombono engilawo mina. Imali zabo, amarandi, amabhondi, amayusa kuvele kwini lokho ukugcine yakusebenzisa. Sibone ukuthi kuzaphethakani ngoba phela lizoyena kalisela muntu olukhokhelileyo manje. Enye muntu engacabanga into efunayo nje kuthiwa umthulisa incube lo. Ambonje acaba ngamahlelo ukuthi ebonthizela bayenza idamage engana yelizweni. For example, kathi sihlala egangeni abantu abasola ukuthi balibobani manje asikwazi. Womumo okhona ekhaya sibabhake kuhlale.
So wena useBotswana imuli sekhaya?
Imuli lami sekhaya, ngikhuluma nje so uyabona ngiyagulelwa ekhaya. Uba wami kufuthi efakwe emthineni, akuna magetsi. Amagetsi kuthiwa uya 1 hour kuphela. Abe sihamba ngokuhamba izolo, the whole person yaka kuthiwa abuya ngo-3 o'clock ehambe ngo-4. Umuntu abela sho sikhathi banje bona belokho sithi amayusa kabafuni.
Khona-ke nxa usuthumela ekhaya okwakhathesi usuthumela imali eningi ukwedlula kuqala.
Uyabona ichobe bekuthumela imali eZimbabwe manje. Laze ngiyifake imali nge-Western Union la. Ngithumele ekhaya. Bana kungayitholi imali leyo, babethi ukuthi libuye kusasa, libuye phambi kwakusasa, libuye kusasa. Imali ngicine i-expansion wathi ibhondi liyaluza ivali. Ngoba into ethengiswa dollar namuhla, ethengiswa $5 namuhla, isinko siza kuthi namuhla kube $5, sesivuke $6. But imali yabo lokhu se-Western Union ayikhweli ivali. Uyabona into engiyishoyo?
So isingezelele imali okumele uyithumele ekhaya.
Yabona ngiba ngingathumela i-1,000 pula nge-Western Union. Hayi ma imthumela heavy kuze inike something like £5,000. But that £5,000 awuke kuyithole e-Western Union. Even ngazuyifakela umuntu kuthiwa yini i-cocash. Ukuze ayithathe, they charge you 25% of the amount. Or kutho ukuthi uma uhambe i-$5,000 le, they charge you 25% to give you cash. Yabona ukuthi uyabusurotshe kakhulu.
Yeah.
And that money if you ingama bond, you can't buy anything eZimbabwe ngayo.
Ikho ke wena ukukhuthazana nxa ungaphiwa ithuba lokuthi ukhulume labakuhulumende uthi kakwenziweni.
Uthi ngikhulume nalo mnankagwa.
Yeah, lobo umncube.
Yena ngokwakhe. Hayi angikuzwa uPresident uyakwanisa. Engomunye umuntu ngawe yakushiya lapha ayekele ethi hayi mina nginehlilekile. ngoba ever since kungumgazi sahlala kuthenye kumgabo lotshangira ivanga isikudlisa but isinkwa asiyidola ezimbabwe kathi sakekudla ifruti kati uyabona ngihambe ekhaya ngazama ukuthenga ama-ebhu angihlula eshobhu ko-pick and pay ama-ebhu phakethi lamaphepha $120 ha so mina ngingaphiwa ithuba lokuthi ngikhulume nomntana ngiyamtshela ukuthi hhayi uzehlulekele baba ukuphiwa ithuba lakho lokuthi zamayo ehluleka
hlala
phansi ezama ukuye ngibeke alime I think akwanisa laba akuba ngupresident kuyamehlula ngoba umntu angigagwa yizuzini imali elizwe kade amajeti ebanganini bakhe amajeti adurayo but mina sidubeka abantu abethu emakhaya nebafunda behlezi ezitulweni zezigodo akunamgwaqo ezibhedlela kuthi sothi sowamisa esibhedlela yazinhliziyo yami buhlungu kakhulu kuwasiwe emnyameni isibhedlela silethwa ngamakhandlela
isibhedlela siphi lesi
enkayi
enkayi
nambuye enkayi
okay
ukhuluma nje sokuthi usesibhedlela sifulayithwa ngamakhandlela but maye kufumayela umnanga abephuma kuma-TV kuma-newspaper la uthi Zimbabwe ile mali enzima kakhulu emhlabeni wonke kodwa evela ngabi sibona ngaphi imali
hayi kulungile mne wethu sibongile kakhulu ngiyakubona uthi ukuthele sibili
hayi ngiyabonga dadethu
hayi kulungile ubelela ngelihle yeah that was my brother there he was calling from Tongulunga Msizi Angel he was calling from Botswana mm-hmm. and he was saying basically things have gotten really tough and he's living in Botswana but his family is back in Zimbabwe and his father right now is in hospital in Nkayi hospital there is no electricity
mm-hmm.
he's supposed to be treated but the treatment is not going very well because there is no electricity.
Very sad situation. I heard him saying something about them using candles. Very sad situation indeed.
Yes, they are having to use candles at Nkayi Hospital.
Regate dzokere kunana sisi vana manyoni. Manyoni dzokai futi mboti taurira vanhu vari kukufarira ipana papa Facebook page yedu ye VOA Sean Hanzi. Vana manyoni vakaoma. Pane one manyoni atanzi bondi rinenge chikwambo. Dzokai zvakare timbonzwa kuti saka kukuwadzana uku veruzhinji vari kuti chii kana muri kungotaura pamune makagara paipe vanenge vari kuti chii
veruzhinji vese simavheka hapana ari kumbofara specially pakazotaurwa nhau yemari handidiunyeberai munhu wese ari kutongoshoti totangira papi kuti tonobvisa munangagwa semabvisiro atakanoita mugapi nekuti nyaya iri muzimbabwe chaisisimaafrica hapana munhu akavhotera munangagwa kutaura chokwadi munangagwa munhu anga akatotizawo zvake tikasara tichizvitira machi yedu munomu ivo vanozivana nachiwenga ngaarwari akazvina mhosva nekuti ndeatipa mhosva dambudziko rese ratanaro nhasi uno takapururudza zveshuwa hatidi muyema takarara tichifara asi hatina kuzvati sokufarira dambudziko rakakura sairori kuti vana vedu vaakuswera nenzara mwana anongoenda kuchikorongo mupa maputi nemvura hatichakwanisi kuwana dhirinki saka takagara semulokesheni munongoziva mumagedhi momomo hakuna kutombofara nenyaya yemari musatombonyeperwa vanhu vari kure munhu wese ari kutongoda yusa irori ndori riri kudikanwa nekuti ivo ndora vari kudawo vari kumusoro vacho nesiwo ndora tiri kudawo tiri pasi
Kune avo vanenge vasina hama dziri kunze kwenyika yusa iri vanoribata sei imimi muri kuriwana sei yusa iri
munoziva zviri kuitika pane yusa simave ndinogona kuti ndiri kubasa ndiitika ndiri kubasa kudaro ndinogona kungoenda panext up ndoita part time ndoona kamari kangu mayusa avo takatanga kumatenga asati rate isati yasvika kuma1000 kwayava yezvinozvi ndomawanira anongoita munhu chii yusa rake tika munhu waingotengesa waingoritengawo wochingochengetawo because tinoziva nhamo yedu yemuzimbabwe kuti zvinhu zvikatanga kudai magumo edu ndeyekungopererwa nechikafu mashops ndeyekupererwa netransport saka unonge uzoti kana ndine yusa rangu kana pane munhu ari kuendawo kusouth ndomubatisawo ondiunzirawo hupfu ndobikira vana ndomashinyiriro atakazoita vanhu vomuzimbabwe pa2008 saka zvese zvavachatambudzika kuti vanhu vachaendesa mari kubhengi vachaendesa maagenzi atichaisa everywhere ndiri kuona vachizvinetsa hapana chiri kubuda simave mari haiendi
Saka tomboti mimi semadzimai pane zvamuri kuita here kuti mubatsirane tinoona nguva yapfuura tainzwa kuti kune zvimwe zvakadai setsaona kana chichichi pane here zvimwe zviri kuitirwa kunana kuwadzana kuti semadzimai kuitira kuti mubatsirane kune avo vamwe vasiri kukwanisa kuwana especially ipapa apa pari kunzi mari yekunzi haichashandisika.
Muna musina zvetikada kutongobatsirana kakutongonzwirana tisi pamwe nemunhu wandiri kuona panext ndomupawo soti handi munoona zvakataurwa nawo yebhengi nzi kune bhengi remadzimai tikafara chinzi rinopiwa munhu wese retarisiko kuti ndiwani asini ndikangoenda inii ndisiri mupoliti bhiro yavo handipiwi chinhu ndinonzi une mataitle deeds here une purazi here une chii chinobatika une mota dzingani ndine brother yangu inondisiyira handikwanisi hangu kutaura department raanosenzera but anosenzera ari muhurumende imomo akatoya last month achinditaurira kuti iwe ini ndakuda kusiya basa but ndikusvika ndosiya sei nekuda kwokuti tsuku hatisi kurara tichiyambutsa mota kuna Limpopoko ziri kupinda mheno nekumusoro kune jecha kuchiwaridzwa matende mota dzichidayika kupinda muno muzimbabwe mausiku vachirara vachipindiswa mota usiku hwese mota dziri kuenda mumagaraji evanhu vehurumende vakuru vacho vavo mota dziri kupinda dzichienda tiri kutozvizivawo izvozvo vachitinha mombe dzevanhu vachitorera mumwe murungu mombe dzake tiri kuzviziva zvese izvozvozvo because ndiranzvadzi yangu anosenzera ikoko ari kutosveva kuti oitawo sei nemabasa avari kubatiswa akaomara.
Aiwa mashoko makuku tuimbo batai makadaro manyoni tichadzoka kwamurigei timbotora mumwe muteereri. Halo kola. Halo.
Hello.
Ehe, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Mafungai ndiri South Africa.
Ehe, kwakadii ku South Africa uku?
Aiwa kuri nani zvako, ini muri seyo.
Aiwa kunotiri wadi, tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya yekumiswa kwakaitwa kushandiswa kwemari yekunze munyika. Zvinorevei kwamuri mimi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri ku South Africa zvine hama uyezve ne family dziri ku Zimbabwe.
Ndinoona sekuti hazvishandi nekuti kana tatumira mari ikaenda kumusha hama dzedu kana dzakuda kuchinja mari wopiwa mari isingakwanisi kutenga iwo maRTGS avo nechichi iwo ndo vanenge vawana foreign currency nekuti mari yavo iyi mabhondi nemaRTGS haikwanisi kekuti munhu anokwanisa kubuda nayo munyika achinoichinja kune imwe nyika saka ndiona sekuti apa vanenge vatiteya kuti vaone kutora foreign currency kubva kuvanhu.
Imimi muri kutumira sei mari kumusha kana zvinhu zvinowanikwa zvichizodyiwa nehama dzenyu neshamwari pane zvasanduka here pane zvamaisimboita zvinhu zvisati zvaimira sezvazvakaita izvezvi?
Ndinotumira nemukuru .com but kubva musi wemande apa ndisati handatumira. Uyezve chimwe chichemo changa chiti zvekuti kana pandinoenda muzimbabwe epandichada kuenda muzimbabwe ndinofuture kana ndange ndiine mari yangu ndichanosvika ndobii sezvo isinzi yaita kwanisi kutenga chimwe chimwe munyika handizosviki.
Nhari dzavo dzabva dzakatika asi panga pana kola pafungai vari kusouth africa PJ she is literally saying that she is very aggrieved because she's saying she's planning to go to Zimbabwe but now she doesn't know if she carries her runs whether she can be able to use those runs to buy her groceries for her family but she was saying she normally uses mukuru but at the moment she's not even sure whether the money that she sends through mukuru when it gets home how much her family will get. And then we had a previous caller Manyoni who is also just lamenting the situation at home. She has a lot of allegations of course that she's making about what's going on in government and she says she's not very happy and she would like to see she's saying she's going to hold on to her US dollars no US matter dollar. What even if they say they have bureau de changes or whatever she will hold on to her currency because she says she learned from the past because in 2008 when this happened she wasn't then able to send other people going outside the country to buy groceries for her because she didn't have foreign currency so she says now she'll keep her money so she can send those going outside to buy whatever she needs over.
Yeah, what I liked about she said she is enterprising. Although she doesn't have any relatives that are outside the country that can send her some money, she said there are actually buying every dollar, the US dollar
that they can get.
That they can get. Mm-hmm. And they are keeping it at home.
Yes.
In order for them, when times are hard,
mm-hmm.
they can actually send it to South Africa, to send it to another country, so that those people outside the country can buy them some food or buy them some supplies like soap and mm-hmm. and everything. Yeah. Ah, unkosikazi umanyoni, umanyoni bonke bongu-2.
Yebo.
Ah, kukhanya umachelela. Ah, bakhanya bangathi ngamankazana akhaliphileyo ngoba uthena abalazo izihlobo eziphandle kwelizwe ezibathumelayo idola lemelika kodwa abalalo emzini yabo. Abantu abaningi vele lalo bengelazi hlobo uthi yena abalalo idola lonalelo njalo kabalisi ukuyaligcinisa ebhanga bayabeligcina ezindlini zabo ukwenzela ukuthi uhulumende engalitholi lelo dola. Lalo ba ecabanga ukuthi nanana angalisa ukusetshenziswa kwalo elizweni uzalithola abantu bazalisa ebhanga. Akukho njalo ngoba vele uthi uyafunga ngenduku phansi esithi yena vele abalisi lelo dola kuhulumende, abalisi dola lelo ebhanga ngoba bayakwanisa ukuthi balithenge idola ngalinye. Lalo ba angathola idola ngelanga uyaligcina alibophele ukwenzela ukuthi nxa seziminya sibili sokungasaphileki uyakwanisa ukuthi athumele izihlobo labangane abaphandle kwelizwe abangaba baseBotswana abangaba beseSouth Africa ukuthi babathengele ukudla baselele imuli zabo, babathengele lesepa yokugeza kumbe yokuwatshisa. Kodwa nje zwi ethena nana idola lethu nxa becabanga bona abakahulumende ukuthi bazalithola abasoze bafa balithola, sizaligcina lize libole lisezindli.
Regaiti dzokere kuna vana Manyoni. Ha, vari kunakidza vanhu pano. Sisi Manyoni, dzokai zvakare timbonzwa zvedu kuti kukuwadzana kwakamira sei.
Hello.
Ehe. Mombopamidza takuda kuzosvika kumagumo echirongwa chedu. Saka poitwa sei tichienda mberi? Zvii semadzimai zvamuri kuita munzvimbo idzodzi dzamuri kugara kwakadai sawana kuwadzana uku?
Hai, zvinozvi madzimai vapererwa zvisimavhe. Hapasina chekuita because kuwadzana extension kwandogaraka. Madzimai vangu vari kuita zvefish kurechwewe. Saka kuti vanotora fish dzacho vakaya vachitengesa paWhite House paipamashops. Vanoya vodzingirirwa nemapurisa fishi dzoenda. Saka izvinozvi vanhu vangogara vazhinji kutaura chokwadi vakuenda mumbava.
Munorevei kana muchidaro?
Vari kuenda mumbava kunoita chipambi nekuti fishi dzacho dzinotorwa, madomasi acho anotorwa. Saka vanhu vapererwa kuti vodii. Saka semadzimai kuti chiti pane chekuita chaichaicho hapasisina simavhi, hapasisina timbodi kunyeba.
Aiwa.
Tatomboendawo tichishandawo kumayadhi uku zvitomboriwa nami. Asi patransport manje ndopaakurwadza nerenti because iye zvino zverentika munhu aakungokunyorera grocery seni ndakanzonotenga 2 liters yemafuta, 2 kg zeshugar, 10 kg yehup netu magesha nesesi.
Pane kuti muvape mari
ya renti yangu iyoyo.
Zvitsva izvo matotibatisa imwe nyaya. Mati vanoita sei?
Vari kuda 2 liters yemafuta ne 2 kg yeshuga ne sefi maki 2 kg ne 2 mageisha ne 10 kg yehup ndo renti yangu iyoyo.
Ndekupi kwa ikoko kuwadzana uku?
Kuwadzana extension even kwakawanda kana kumabhuku zviri kutoitika kana kuHeathcliff zviri kuitika izvozvo.
Saka vanenge vari kuti ipapa paunyangwe praizi ikachinja imimi chingounza izvozvo chete.
Iwo chingondipa zvinhu zvandataura because ezvino zvimari isati yachisati yanzi haichadiwaka tanga takunzi 10 US.
Ehe.
Saka ezvino izvo zvadaro vakabva vangoti grocery rinana asi grocery racho harichatengeki.
Aiwa mashoko makuku. Tubatei makadaro Manyoni, timbotora mamwe makola tikudzoka kwamuri kuti muvharise chirongwa. Halo kola.
Halo Chidimave.
Ehe, mungoti gaga ndokuziyai mukoma adona kuti mambomba munobva mamhanya nebhora asi nhasi muri pa stoppage time.
Tete zvinogwadza zvandikuwana nateja. Zvinogwadza zvingaiti. Nokuti mukatata kuti ivo vanoti kwai kana ukatenga zvinhu kuhe kwenyika unobhadhara mutero ne duty unobhadhara ne forex. Ndo mari dzinoenda kuzvinara, zvinara ndinobhadhara kwa mutero Zimbabwe. Zimura. Tezo guma zamu unge javani. Ma, iwe ye kuda kutu wabati wa kame vani. Ndi aduta kumbe china unge wani. Wada kukoti forex ya kina maungwe zamu chete hivu. No mbazi na tete. Urumende ya yaka na anyene wani. Andi zivuti yi urumende ya wani. Ere kana wati akana waka ngo visa. Kuzumani kiza pa wani. Wazunga wawasinga adi.
Aiwa.
Ndi kana mkata saka.
Mimi regeti chitora imo kola nekuti nguo edi apira chati tichadzoka futi nekuti mimi ndimi top wedu panapa mkoma Donald domboti bye bye yezvino zvinotore imo kola tozokubatsai futi ndofunga mangwana baba mkoma Donald. Hello kola
Hello makadine
tiri wadi ndimi kola wedu kupedzisira mungoti gaga tirikutaona nemi muri kupi uye zvino munoitwani.
Metro Kellogg's Kellogg, U.S. and Drugu South Africa, South Africa Global and Mpopo.
Hey, ngoti gaga, tifata pizza iduchurongo.
Nyaya center, ya kainto iduchuri, atisinda kukuti, shawaruma kuchinja, chukwe ndepi,
wosa
atinga kutari kushu, atinga kutari kushuora. Atipanesha ndaka wana nantu kutubabu like last week. Asi hii, kebukoti, $20
Aiwa tinotenda ipapo regeti chibvata kukata ito dzukira kumadzimai. PJ, we're hearing there was Donald Mamboma who came in and he's really, you know, saying yes, he agrees with the previous callers who are really not happy with the use of the RTGS and the bond. And this last caller is also chiming in saying he was in Kadoma last week, and this is exactly what he saw. He said when he went to buy groceries, he couldn't believe the prices because he went 1 minute, the next minute the price had literally doubled.
Yeah, it was out of this world. Ungakubuyele kumanyoni. Wathi ngikhulume ngokukhulunywa ngumanyoni la.
Manyoni dzokai muvharise chirongo.
Hayi kuti ngakangeni. Umanyoni ngizwe esithi yena lapho ahlala khona emzini wekuwadzana extension sebebhadalela irent ngegrocery. So it's groceries for hashtag groceries for rent.
Manyoni chiuya iti vatapedzisa chirongwa chedu chanhasi. Muripo here panhare apa?
Oh.
Ehe, takuchipedzisa zvedu toti isusu saka mune ramangwana munoona zvichizoita sei tichiona kuti ino ingori vhiki rekutanga chete.
Tikona pasina chakajeka apa tatichingotidaira ngoti hawo chamisa anokwanisa kunza mayusa akauyuka. Apinde hake zvinhu zvitirerukire takaomerwa.
Munoona pane kutaurirana kuchaitwa here pakati pavachamisa ivava navamunangagwa kana kuti zvakamira sei muchionawo zvamuri kuona ikoko?
Kutaura chokwadi amunangagwa kutaurirana havatodi nokuti vakatsikwa namuchiuri uyu havatodi zvachose. Asi ivo dai vaida taitoona zvinhu zvitirerukire asi kutoda havatodi zvachose.
Aiwa manyoni nhasi manakidza vanhu vazhinji chaizvo ipo pano. Regai timbokuverengerai pane vakuvanyora panapa vachiti manyoni nhasi matinakidza paprogramu yenyu iyoyi. Hapana fungai maurunge ari panapa angachida kuti timubate batini. Nguva yedu yapera. Onias Nzuwa iri kunzi top fan yedu vari pano. Sisi Will Sweeney vari kuti very sad. Tandiwe Gumbo ari pano ari kuti kunzi mashuwa. Pana zvakare Knowledge Ganzi Soul ari pano ari kutaura Step Mogava Mutanda vari ari pano angachiti ndifonerei but number pari zvino zvaramba nguva yedu yadyanana. Saka tinokutendai vana manyoni uye zvenasisi Memory Nyakato vanga vari pano. Tamboedza namba dza Vivian Fortumotsi Nyasha Mupombwa naJosephine Rinokunda vamwewo vanga vada kupinda pachirongo asi tinokutendai kumbotinyorera ipo pano paVOA. Shona ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muno muWashington. PJ.
Yeah, hayi sesifike ke maphethele nohlelo lwethu lalamhlanje. Sibonga bonke akade besilandela kuhlelo lwethu bebukele ku-VOA Ndebele. Abanye ngengabala amabizo abo Khumbulani Ncube, Ska Gumbo, Pamela Khumalo, lo Precious Dube othi kunzima ngempela kunzima kodwa ke hayi okwalamhlanje uthi sichiye lapha indaba le eyinsinda vaphendule indaba yentengo. Igama lami nguPraxedes Jeremiah, ngisithi libe lelanga elihle.
Anzi nanyasha nikule manyoni matigonera atasigumbe arikuti hapana chekuita painyika yacho. Ndozi kutaura vanhu tosangana zvakare svondo rinouya. Let's meet again next week here on the Women's Roundtable. I'm Marvelous Mpanganya uye.